manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, Chiabvu 25, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vanodzivisa hurumende kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vayo vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwi nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera nekucherechedza zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi masikati munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vakazivisa hurumende nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa kutanga mangwana chishanu nekuda kwekuomerwa neupenyu zvakonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti mihoro yavo isare isisina simba rekutenga zvavanenge vachida pamwe nekushandisa mari dzekuenda kumabasa. Izvi zvakasungwa pamusangano wakaitwa nechipiri nevamiriri vemapoka ose evashandi vehurumende wekuziya matambudziko avo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachautsi chinosengwa.
Mumusangano watakaita musi wechipiri, mafederations anotiwe health, education nerest vakawirirana kuti maonero avari kuita zvinhu nekuberera kweuremu wedhora reburemuno, vashandi vehurumende havaichakwanisa kuenda kumabasa, havachakwanisa kufidha mhuri, havachakwanisa kuendesa vana kuzvikoro, havachakwanisa kuti vawane health yakanaka. Since Christmas yakavhara mahospitals nemaclinics nemafamasi aese, saka zvinhu zvaomera mushandi zvokuti hatichakwanisa kuenda kumabasa.
Saka makaronga kuti mutange kusaenda kumabasa kutanga riini?
Takanyorera gurukota rinomirira vashandi vapo Mazima tsamba yekuvazivisa kuti vashandi vava incapacitated havachakwanisa kuripota kumabasa. Uyezve zvakare tichasangana musi wechishanu anova mangwana tichiona kuti tozivisa vashandi sei, sezvo muzuva ramangwana tiri kupemberera zuva revashandi ratisina kukwanisa kupemberera musi waOneMay.
Saka tingati muchiri kuenda kumabasa kubva nhasi?
Nhasi iAfrica Day, saka hatingati nhasi vashandi vari kumabasa, vashandi vese vakazorora. Asi kutanga muzuva ramangwana vashandi havasi kuenda kumabasa, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa. Hurumende takatoizivisa nezuro.
Mati manzwa here mhinduro kubva kuhurumende?
Hatina kana tanzwa kubva kuna vamazima.
Zvii zviri kudiwa nevashandi vehurumende kuti vakwanise kuenda kumabasa?
Tikatarisa nemamiri aita zvinhu zvangoreva izvo kuti ikonomi yazivisa kumadhora yoga, saka zvakutongoda kutongoti hurumende ichingokwanisa kutipa mari dzedhora, because Zimbabwe dhora harina charichatibatsira.
Saka vashandi vari kuda mari kuti vakwanise kunge vachirarama.
Isisi vashandi vehurumende tiri kuti mushandi umwe neumwe akapuwa 840 inogona kutibatsira, zvati USD, nekuti mari idzo dzemuno dzemaratidzezi hatina zvatichatenga.
Vanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Zimbabwe of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata guru kotaro zvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima avanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaya vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwe nekusaenda kumabasa asi nekutaurirana.
Vashandi vakakumbira musangano weNJNC ikavaudza kuti musangano uyu unoitika manje manje nepamusana pekuti nhunha dzavo tiri kudzinzwisisa and dzii nhunha dzinofanira kugadziriswa but hadzigadziriswi nekusaenda kumabasa, dzinogadziriswa nekuenda panegotiation table tione kuti chii chingaitika kuti upenyu hwavashandi huite zvakanaka especially given kusimuka kuri kuita maprices ezvinhu. Saka izvozvo tiri kuzvinzwisisa but ngatiendei panegotiation table.
Maa muchitarisira kusangana navo zvariini tichinzwa kuti ivo vatoti kutanga mangwana havachakwanisa kuenda kumabasa?
Musangano unofanira kuti utange wagadzirisa nyaya yekuti hurumende ione kuti chii chainokwanisa kupa vashandi kupangidzira pane zvavari kuwana ikozvino. Saka iyoyo process iyoyo ndoino kuna kutora nguva. Kana iyoyo process yangopera musangano unodaidzirwa pakati manegotiators ehurumende nemarepresentatives evashandi.
Saka muchaita sei zvavati vachange vasiri kuenda kumabasa zvichireva kuti vachatomirira musangano iyoyo vari kudzimba vasiri kuenda kumabasa?
Iwe zvawatofota seizvozvi ndiwe imwe information channel iripo yekuudza vashandi kuti zvichemo zvavo zvinogadzirisika panegotiation table hazvigadzirike nekurega kuenda kumabasa and tichaiudza machannels akawanda ekupa information iyoyo kuvashandi kuti vaite mwoyo murefu. Tagara tiine miti yeNGS inofanira kuitika mukota rinoi.
Tiri kunzwawo vashandi vari kuti vanotarisira kuti vanga vachiwana mihoro inosvika $840. Hurumende inoti
vashandi vanofanira kuve realistic mumadimandi avanoita. Vanofanira kunge vachitarisawo kachikwama chenyika kuti takamira sei. Hazvibatsiri kuti tingobhadhara vashandi izvo zvipatara zvisina mishonga kana zvikoro zvisina zvimwe zvinoda kuti zvifandiwe nehurumende. So we need people who are reasonable.
Vanga vari gurukotaro zvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Vamiriri venyika dzemuAfrica vaungana nhasi muAddis Ababa guta guru reEthiopia vachipemberera nekucherechedza makore makumi matanhatu kana kuti 60 kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unit musi wa25 Chivabvu 1963 senzira yekuratidza nekusimbaradza kubatana kwenyika dzemuAfrica dzakasununguka uye kubatsira kusunungurawo dzimwe dzadzisati dzasununguka. Mubatanidzwa uyu waive kuzivikanwa seAfrican Union mushure mekushandura zita rawo muna 2002 kumusangano wakaitwa muSouth Africa. Zimbabwe yabatanawo nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekusunukuka kwenyika dzemuAfrica iri reAfrica Day paine kurudziro yekucherechedzwa kwekodzero dzevana vemuAfrica pamwe nekuvandudza magariro evanhu kuitira kuti zviratidze kuti Africa yakasununguka zvisinei nenguva ya dzinodzokorora zvisinei nenguva zvisiyane nenguva yerusarura ganda. Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica amaYuda Suka Mafudze vanoti vari kufadzwa nekusvitsa makore makumi matanhatu kwesangano ravo richiita mabasa ekubatanidza nyika dzemuAfrica. Ambasada Mafudze vanoti nhasi vachange vari muCanada iyo inove imwe yenyika dzavanomirira umo vachange vaine hurukuro nezvizvarwa zvemuAfrica pamusoro pemabasa azvingaite ekudyidzana nenyika kwazvinobva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naambasada Mafudze.
Zuva rino rakakosha 25 May 1963 OAU Organization for African Union vakauya pamwe chete zvizvarwa zvemuno muAfrica vatinoti vese mafofathers edu vakati ngatigarei pasi tigadzire idunhu redu tiite kuti zvinhu zvienderere mberi tizvisunungure pane unhapwa hwatiinawo nekugara upenyu hwakanaka nderekusunungura zvizvarwa zvemuAfrica. Zvino OAU ndo yave African Union pazuva ranhasi ende pasi pese chese tiri kuita mabiko zuva ranhasi in 2023 ndokuti zvizvarwa zvemuAfrica ngativei tinotarisira zvese zviri kubuditswa pachena neAfrican Union kuti tikuenda mberi nezvakataurwa nevakuru vedu 1963 tichirangarira zuva iri tichiti izuva rakakosha ndicho wacho maAfrican ende tokuda kuti zvinhu zvienderere mberi zvedevelopment nekuti vana vedu vasava pasi peunhapwa
dzimwe nyika dzemuAfrica pari zvinhu dzakatarisana nehondo tichitarisa zviri kuitika munyika yeSudan vamwe vangada kuziva kuti gungano renyu reAfrican Union riri kuitei mukubatsira kuyananisa vari kurwisana muSudan
zviri muSudan zvinhu zviri kurwadza pari zvino pane karunyararo kari kugadziriswa pakati peAfrican Union neUN kuti vanhu vakwanise kudzokera vakasiya nyika neavo kuti zvinhu zvive zvinofambirira mberi vaite develop yavo zvinhu zviri kutirwadza chaizvo nekuti as you know takatangisa kusiti hatizoda kunzwa futi dzichirira mudunhu reAfrica saka zviri kuitika muSudan zvinhu zviri kurwadza asi yave nyaya yekuti vakuru vagarira pasi kuti vanhu vanzwisisane vavira vemilitary vakwanise kunzwisisana vagarisane pasi vaone kuti zvingagadziriswa sei kuti mugove muSudan necivilian rule ndozvinhu zviri kugadziriswa ndinotenda zvaitwa neAfrican Union neUN kuti vari kugadzirisa kuti muve nerunyararo munyika yeSudan sezvo munoziva ndakagara makore gumi muSudan ende zvakandirwadza kuti ndinzwe kuti dzimwe nzvimbo dzakapwanywa pwanywa dzandaiziva ende ndiri kushandawo navo ndiri kutaura navo kuti aiwa nzwisisanai itai kuti zvinhu zvigove zvinofamba zvakanaka
Vanga vari mumiriri weAfrican Union muAmerica amai Hilda Suka Mafudze vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuCanada. Vamwe vari kupokana nemitemo mitsva pamusoro pemagwaro kana kuti macertificates anopiwa nehurumende achikwanisa kutengeswa akanangana nekuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema kana macarbon credits vachiti matano akatorwa nehurumende haasi pamutemo uyewo nzira iyi yekuedza kurwisa kushandurwa kwemamiriro ekunze hainyanyobatsiri kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
Svondo rapera, hurumende yakazivisa kuti yave kuisa mitemo mutsva une chekuita nemacarbon credits ayo anoema gwaro kana kuti mafinancial instrument muchirungu anotengeswa kana kutenga mukati menguva yakatarwa mumabhanga kana munzvimbo dzakatarwa dzingave dzehurumende kana dzana muzvina bhizimisi vakazvimirira. Muchiziviso chayo, hurumende yakati yave kusendeka parutivi zvibvumirano zvange zviripo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira makanzuro ekumaruva nevemabhizimisi ikati ichave nedura kana kuti National Registry kuchange kuchinyoreswa macarbon credits ose. Vafarai Maguhu, vanove mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance, vanotsanangura kuti kunyange hazvo macarbon credits aya achinzi ndeimwe nzira yekuderedza nayo kushanduka kwemamiriro ekunze navaona achibatsira zvakanyanya.
Tinoti zvese hurumende ivo vari kutengesa macredits ivavo vachipiwa mari kuti vaite maprojects asinganyanyi kubuditsa hutsi hunokanganisa mushadenga neivo vacho vari kuvapa mari idzodzo vari kunyepera pasi rese kuti vari kugadzirisa dambudziko reclimate change ndo anonzi mafalls solution.
Mumashoko avo pamusangano wekuzivisa nezvemitemo mutsva uyu mazuva mashoma apfuura muHarare kurukota rezvezviwanikwa nemamiriro ekunze vamangaliso ndlovu vakati nyika dzichiri kubudirira dzave nenguva dzichinetseka kuti dziwane mari yekudzivirira matambudziko anouya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze zvisinei nekuti hadzizi idzo dzinoita zvakawanda zvinokonzera kushanduka uku. Vandlovu vakati hurumende yakaunza mutemo mutsva uyu senzira yekuti maitirwo ebhizimisi rekutengeserana macarbon credits rive pachena uyewo zvigobatsira veruzhinji.
Our desire is to have a framework that enhances transparency, a framework that enhances equity.
Chinangwa chedu ndechekuti tive nehwaro hunobatsira kuwanudza kuti dzive pachena, hwaro hunoita kuti mari inowanikwa kubva kubhizimisi iri inoshanda ichibatsira vakafanira kuti vabatsirikane.
VaValentine Maponga, mutauriri wesangano reVeritas, vanoti maonero esangano ravo ndeyekuti kukanzura zvibvumirano zvange zviripo kwakaitwa nehurumende kuchikora mutemo.
Veritas understands that ministers have no power to declare agreements concluded by non-government entities to be null and void, and they have no right to cancel government contracts except on recognized legal grounds such as breach of contract.
Hurumende yakatara kuti chikamu chepakati nepakati 50% chemari inobva kuchirongwa chine chekuita nemweya unofemwa nevanhu nemiti checarbon credit program chave kuenda kuhomwe yehurumende zvikamu makumi maviri kubva muzana 20% zvichienda kune munharaunda vanenge vakadyara mari muchirongwa ichi kana kuti local investors. Zvirongwa zvose zvinofanirwa kunge zvakanyoreswa kuhurumende. Hurumende ichiti kusanyoreswa kwezvirongwa izvi kwakaita kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda ichibuda kunze. Bepanhau reBloomberg New Energy Finance rinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi neina pabhizimisi remacarbon credit muAfrica uye ine zvirongwa zvakanyoreswa makumi matatu zvine magwaro 4.2 million carbon credits. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusandura-sandura mitemo kunogona kuti vanoda kusima mari muno mubhizimisi iri vaore mwoyo. Pari zvino Caribe Project ndicho chirongwa checarbon credit chikuru chiri kuitwa munyika uye chiri kutungamirwa neimwe yemakambani anozivikanwa pasi rose mubhizimisi iri yeSouth Pole. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemhetamakumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mhetamakumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemhetamakumbo. Vebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mhetamakumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023, vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi nekuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zveutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekushanyira Addis Ababa kutakurira Ethiopia huri kutarudzwa kuchidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmytro Kuleba vakurudzira nyika dzemuAfrika kuti dzisiyane nenyaya yekuti hadzina divi radzakarerekera pahondo iri pakati penyika yavo neRussia. Nyika zhinji dzemuAfrica dzakaramba kutora mativi mukunetsana uku. Serure mekwezo kumuyimbi Tina Tena uya akashaya nezuro chitatu mushure mekurwara kwenguva ndefu. Vanhu vakawanda pasi rose vari kutumira mashoko ekunyaradza. Tena uya akaberekwa muAmerica akashaya ava nemakore makumi masere nematatu kana kuti 83 ari kumba kwake kuSwitzerland.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vari kuti kanzuro yavo inofanira kutaura kuti yakashandisa sei mari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$100,000 yakabva kukambani yeBikita Minerals kuti ishandiswe mukuwandudza budiriro, vachiti hapana chinobatika chinooneka chakaitwa nekanzuro munharaunda dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izi zvinotevera kuburiswa kwemashoko nekambani Sinoman Group Holdings yekuChina yekuti yakapa kanzuri yebhikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauriri webhikita Minerals vaCollins Nikisi vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yebhikita Rural District Council ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa sebudiriro uye zvegore rapfuura takakwanisa ngechibhadhara mari inoita iyo $100,000 mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakashamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwewo vari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuward 8 avo vanoti
takungovheta zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yekuti community share ownership yokuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemubhikita. Kune zvipatara zvinoda mushonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valaxon Mukomondera.
Saka zvayakashata chaziya zvandisati taunyatsoona ndezvipi bhozi hakuna mastandby preparation zvokuti kana kolera ikaita outbreak it is happening now tinopinda papi tisina vehicles, tinopinda papi tisina many power. Kune vanhu vachiri kutofamba madistance akatokura kusvika ma20 kilometers kuwadzeitijamutamo iri muperi yetofamba 12 kilometers kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yebhikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yebhikita Minerals ndeyemutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda. Vachibhi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa hupfumi munharaunda haiuyi mukanzuru asi kuti inouya muhomwe yekomiti inotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Maroza. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari rebhikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibhi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zvehori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzehori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndisofara nyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa iland tax. Nokudaro taifungidzira kuti service delivery ichawedzera ichaimburwa nokuda kuwana mari yakadaro 100,000 yuye. Pati kubva payakapinda hatina chicha chatakaona chakaitika. Hapana service delivery yakaimburwa chero manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kubhikita mushure mekusungwa nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru $200,000 emadhora ekuAmerica kana kuti $280,000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Apo nyika dzemuAfrica dzabatana nhasi mukucherechedza zuva reAfrica Day, vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vakurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzisununguke zvizere munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi. Gore rino, zuva iri riri kucherechedzwa muZimbabwe, nyika yatarisana nesarudzo uye vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachipomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata sachigaro veZANU PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare nevakafanobata chigaro chasachigaro weTriple C mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora. Ivans atanga nekubvunza vaZavare kukosha kwezuva ranhasi iri.
Zuva reAfrica Day kwatiri izvo rakakosha zvikuru kuti uzive kukosha kwezvinhu. Dzimwe nguva unofanira kudzokera kumavambo kwazvo. Chivambo kairi Organization of African Unity, donzvo rayo raiva rekuti nyika dzemuAfrica dzive nek kuzvitonga kuzere ndive nekusununguka kubva kucolonialism panyaya dzezvematongerwo enyika kuzvitonga kwenyika tavanako nyika dzose dzomuAfrica taakuda kuti tione isusu kuvandudza magariro edu emukati sevanhu vatema vemuAfrica othem Africans ndo zvaakufomwa iko zvino zvine Africa Free Trade Area nezvimwe zvakadaro izvozvo zvakakosha kwatiri sezanupf
tapanzwa apo regai titova dzokora mukana vapindewo
aiwa zuva ranhasi rakakosha semusangano we3c tinoremekedza nyika dzemuAfrica tinoremekedza kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica uye tinofarawo chaizvo nekuremekedzwa kunoitwa vachamisa kunyika dzakasiyana siyana munowana vachitevedzwa kunana Zambia kunana South Africa vachitaura nevatungamiri venyika tinongotitsamwisa chete inyaya yeurombo hwatapiwa navamunangagwa hunoita kuti tive chiseko cheAfrica yose matamburiro ari kuita vana vezimbabwe mukatarisa maorganization ari kunyora kumapepanhau nepaindaneti kuti zimbabwe ndo yava the worst country the poorest country in Africa saka izvi ndo zvatoda kuti vachamisa vachipinda vobva vagadzirisa vana vezimbabwe vowana ruremekedzo rwavanokodzera muAfrica medu
ndoda kuti ndidzoke kwamuri vazavare tichibata nyaya dzakandwa idzo navadzokora muri kuona here sekuti Zimbabwe yakagadzikana munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika pari nhasi
Zimbabwe haizi on fact the poorest country muAfrica imapozitieni anotaurwa nevanhu vepropaganda zvavo nekuda kwokuti vane chinangomo chavo chine chekuita nezimbabwe nyika dzakaita sana Somalia nana DRC ndo dzinoverengwa senyika dzine urombo hwakawandisa muAfrica kwete zimbabwe
mirai ndikubatei muromo vadzokora vadzoke muri kuzvinzwa here vadzokora zviri kutaurwa navazavarezvi
aa vazavare vari kunyera vataura ivo kuti DRC ndevanangobata vanangoenda pagugu gugu iri kutaura kuti inflation yeDRC i3.04% yeZimbabwe ukatarisa i780% saka vangafananidze DRC neZimbabwe vana veZimbabwe vari kuzonga kosvene muromo vazavari vanofanira kubvuma izvozvo tiri kutambura kana kuSouth Africa vanhu maZimbabweans ari kupiswa ari kuurayiwa ari kuponzwa ari kudzingwa vanobatwa senhapwa nenyaya yekuti munyika medu zvinhu hazvina kumira zvakanaka
vazavare vaakuvaviwa vanoda kupindura
hakuna kana inhamo yoga yoga
mashoko enyu ekuonekana nevateereri
tiri kuti gore rino igore rekusimbisisa basa riri kuitwa nezanupf kuvakwa kuri kuitwa muzimbabwe zvipatara mishonga yekuunzwa kuvakwa kuri kuitwa madhamu kuvakwa kuri kuitwa migwagwa zanupf iri kufanira kuramba iripo ichitonga nekutungamirira nyika yezimbabwe
uyai vadzokora
rimwa chete rekuti tipfume
uyai vadzokora
kuvhotera zanupf vana vezimbabwe pamaelections ari kuuyaya kuvhotera dzimwe 5 years mamwe makore mashanu ekutambura enhamo ekupiwa kwezvicherwa zvedu kuvhotera vachamisa kuvhotera mabasa gwagwa yakanaka kuvhotera zvipatara zvine mishonga kuvhotera mafaro asina mukara akamboona
vanga vari vakafanira kubata chigaro chasa chigaro webato reCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Canada muno muAmerica neStudio 7 manzwa zvakare kubva kuna sachigaro webato reZANUPF mudunhu reUK vaXavier Zavare vari kwakare kuBritain parunare nehurukuru yanga ichikokerwa naIvan Zininga weStudio 7 pamitambo yenhabvu yekasolaga premier soccer league yatambwa munyika nhasi masikati mutambo wanga wakatarisirwa nemaziso matsvuku wanga uri pakati pehighlanders nedynamos uye wapera uri mangange 0-0 mune mumwe mutambo watambwa muharare waperawo wakati herenders 1 wange 2 musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa nezveongororo yanga ichiitwa muzvikoro nebazi redzidzo yepasi pamusoro pemafambiro edzidzo richinzwa pfungwa dzevanhu kana kuti new curriculum review sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau dzanhasi vashandi vehurumende vanozivisa kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu asi gurukota rezvashandi nemabasa rinoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaomerwa nekudaro matambudziko avo hapedzwe nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.